Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chivabvu 28, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa30/10 eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maita basa vaZulu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yedu yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pamisanganiwo yamaiita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe zvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda futi kuti pamabhodha zvanzi tine zvinhu zvedu zvichada kuzopinza munyika medu, hurumende futi yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavaMnangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vaMnangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika kwese kwese kwazviri. Tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kupi?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru uri musangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum, uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isise Zimbabwe Exiles Forum tinomatambira mashoko awa tichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachihwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo husangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare achati chiita, tichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuhwina, asi pamwe tinohudziwa kuti zvamira sei nematare chadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July munhu unenge ava muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver?
Mapepa ewaiver anotanga kuapplywa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS, ndopainotanga kuapplywa ipapo. Then inenge iri under section 312C, ndiyo inowanza kuapplywa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamo.
Havo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to $1,888 pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to $3,500 kana kuti $4,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaroziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yagara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo zvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vaMudzingiri, kunyange isina kukodzera, nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
Nyaya kuti hurumende iwone simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya paida tini tichiona kudzikama kweupfumi. Asi nyaya iripo ndeye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya. Haina uwandu wakawanda hukuti inga kwanisa kuwezira simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica zvinosiya mushandi ari papi chaizvo.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo, zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyu, sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kuBinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa, Russia yange ichiri bhomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afa mwakakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabhomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo nekamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ndinonzi Ambassador Emmanuel Gasa, ndoshanda neboka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatudza kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Tachipa tichiita zvikuru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion nzvimbo dzinosangana nechidiki dzakawanda. Saka tinokurudzira isusu tichanyangwe community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bhindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveati. Vamwe vachitamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chesi. Saka tichikumbirisa tichipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika kuti vachiita swimming, vechidiki vagone kuti vachitamba chesi. Uye nyaya iripo totiita zvikuru kune council ino yekuno kuHarare yakwanisa kukanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekurana mabhuku, kurana chii, vakadzi vari kutamba che, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichitocome together with us kuti vakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita swimming, vamwe vakwanisa kunoita nhingi, vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika nenyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichende community ina role model wayo, taidentifya marole models ayai auya achitaura nevechidiki. It doesn't mean kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there, kunyange iri civil society kuburikidza nemamother bodies yakaitasana nangu kana chii, tinge tichikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, takaita chekuti vapuwa kunge vachiputa zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika, muchionawo mamuri kutendererawo?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chiri kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichiti at least monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuenforce, cause iko zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakukeketera vanhu vana vechisika ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinonyika huri kutidzora kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita sereezimbabwe ikabatana nemamwe, tiri kudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ona mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa mabepa here kana kuti vari kusungwa zveesheni? Isusu tinoda kuti vanhu vasungwe zveesheni, kwaza vanhu vakasungwa zvekuti nekuti tafonerwa kuti tingotaura kuti kumidia kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semaprograma ari pagraund kuti dai zvagoneka atati zvechokwadi maaresi ngaaitwe, maaresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tansiyano. Kwazi yezvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanotiita zvemaatizvodhati zvatinoitwa nekuti vari protected, because mapurisa nyaya vechikurukura vari kudyonavo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka i imwe iri kutinetsa pari zvino
ei
nyaya iri kutinetsa izvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maepisi akaonekwa achidzoka, kudzoka kwavakaita nevanhu vatingati marape survivor, zvinhu zvindove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti taitagoneka ipapo vagona kusunungura vanhu vese ava vati asi vakaita rape vaivai vakasiyiwa vari mukati, cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunities iri kuita hai nekuti vanhu vava kuita kunenge kusungisedzana nenyaya yekuti zvo ziva kuti victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu, ikinachari teo kuti panapa mucommunity muno mamuikwirirano ikunatsotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunesi apa hazigoneke here kuti zvinototarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava wana kwa naingazi paroko ya kutisho kumtukuza na iya sikigurwa ano kwa nchakone kwa uhele kutu hapi na kumuza na honda ye kwa haka ikera maisa utaye hai asa nga chone kwa kwa ziko zinua na watina chikimboli nye justice system yedi nika nye wano wakabili kwa mtu mshikirongo hawa
Asika hurumende iri kuti yakaburitsa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years.
But kune vamwe vamwe vasati vaseva kana izvi kunyange kana half nematenza vakange vaita kwekuti kuti zvinasoti munhu awa rehabilitation chaiyo chaiyo kuti haagone kuzoripa futi iri mangwani.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasimba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadi niko vatereri ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology. Kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya. Kana kuti future things zvinhu zvinotevera wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo zvinhu zvose zvinosvika pakuguma chisinga gumi chete chisinga peri ndi Mwari saka nyika zviro kwazvo ichaguma asi muchidimbu hongu kuguma kuripo
kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here
hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro mviro kuratidza kuguma kwenyika nokuti vanhu ndiyo nyika saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika nyange pasiri chiripo richienderera mberi Asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe. Hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama. Ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitana tsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda. Kumagumo saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika chirwere chatiri kuona ichi cheCOVID-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda zvirwere zvacho muri kuzviona omega hapana munhu angada kuturikira saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yakuenda kumagumo
chii chinoitika nai mufundisi Simango chii chinoitika mushure memagumo
Deno Adam na Eva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi vachiterera Mwari vachirumbidza Mwari vachiona zvisikwa zvamwari vachiita mabasa mazhinji akanaka vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje upenyu hwakabva hwagurusirwa kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto. Ichitangiswa kuti isikwe patsva ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Dynamos, nasi yarohwa 2 wanengezi Platinum Stars, ndokupinda mumitambo mishanu isati yapemberera kukunda. Chikwata chaebet maruwa ichi chakapesira kukunda apo chakarova Caps United 2-0, ndokutevera nemangange netriangle Herentals, Manica Diamonds, Highlanders nekukundwa kwaitwa nasi nengezi. Kukunda kwanasi kwakwidza ngezi Platinum Stars pamusoro petafura nemapoints makumi maviri, point imwe chete pamusoro peHighlanders iyo yaita mangange 1-1 neGreen Fuel. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga sengezi Platinum Stars, patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurohwa kweDynamos nemangange eHighlanders zvasanganawo nemangange e11 aita Caps United neSimba Bora, izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints 11, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints 15. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu aomba zungumatarisiro ranga hwinenene bhozi ana FC Platinum nana chikenini matimu anobhadhara, saka ndovati kutitarisiro ranohwina lei pane plaza ane vafanhu vachidiki vari kumhanya izvinoizvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham netriangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manica Diamonds 1-0. Manica Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitugutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava, tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uri komangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zifa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndepa.